immediate ya kupinda pakunakisa pa week 14 and 15.
Tatora break yekuti tambe second round ye championship competition yenu.
Tinoona kuti zvimwe zvikwata zvanga zviri kuti imi se Premier Soccer League munofanira kunge muchiona kuti mari dzinobviswa pamagedhi dzidzikiswe. Pane zvamuri kuita here kuti zviwanikwe zviitwa kana kuti zvakamira sei?
Taudzana nemaclubs kuti vadzikise, asi maclubs ari kuchema kuti kune malevies akawanda vari kuvabhadhara kumalocal authorities. Izvozvi tiri kutaura nemalocal authorities tione kuti vanogona here kurejisa malevies avo from 20% to 10%. Asi maclubs achagara muna August kuti aongorore vafambise sei zvinhu zvekuita mari.
Pane zvamuri kuita here kubatsira zvikwata zvenhabvu zviri kuwanikwa zvichitarisana nedambudziko kunyanya iro riremari? Zvii zvamuri kuvakurudzira kuti vaite?
Tovakurudzira kuti varane football semabhizinesi, vaite maofisi, vaemploye vanhu vari qualified kuti vaite zvinhu zvese semarketing nefinance management nemafundraising kuti maclubs avo aite mari.
Asika vamwe vanoti kuti vawanikwe vachiita zvakadai vanofanira kunge vane rutsigiro rwesangano renyu rePremier Soccer League. Pane rutsigiro rwamuri kuvapa here pari zvino?
Rutsigiro racho ndiri kudzidzisa vanhu tichiita inonzi capacity building kuti vanhu vaite zvokurana setup yavo. So tiri kukurudzira maclubs kuti aite setup. Vakaita setup zviri nani because masponsors anoda kuona vanhu vari organized, vanhu vanogona kurana mutambo wenhabvu vachitengesa maproducts emasponsors. Hazviiti kuti masponsors auye vanhu vachitengesa maproducts avo kumaoffices asi ebhora.
Imi sePremier Soccer League, pane zvimwe zvamuri kuita here kuti muwanikowo muchitsvetsva vaye vatingati vanotsigira mutambo iwoyo wenhabvu?
Programu yakadzara because macompetitions ese ane masponsors.